Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu mbudzi 16 2022 makateerera ku Studio 7 nepenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chikwata cheCommonwealth change chishanya munyika chinoti chasangana chinoti vanhu vose vachasangana navo vari kuti Zimbabwe ngaidzoswe mugungano rayakabuda iri. Vaimbova makurukota ehurumende vaJonathan Moyo navaPatrick Juwao avo vari muhupoteri vakumbira ruregerero kuvatsigiri vebato reZANU PF nekumbokurudzira kuti ribviswe panyanga. Varimi vochema-chema kuti mbeu yepfumbudza yavari kupiwa kubva kuhurumende ishoma. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova makurukota ehurumende muzvinafundo Jonathan Moyo navaPatrick Juwao avo vari muhupoteri vanyorera tsamba kunhengo dzebato reZANU PF vachikumbira ruregerero nezvavaimbotaura zvekuti ZANU PF iparadzwe nekubviswa pachigaro. Vane ruzivo nezvenyaya iyi vanoti vaviri ava havana kutumira tsamba kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kana kubato reZANU PF sezviri kutaurwa nevamwe asi vangonyora tsamba iyi kuruzhinji vakanangana zvikuru nevatsigiri vebato reZANU PF. Vaviri ava vainge vari muhurumende yamushakabvu Robert Mugabe vasati vapidigurwa nemauto muna 2017. Asi mushure memashoko avazhwawo navamoyo aya bato reZANU PF rinoti pane mukana wekuti richavatambira ndokunge vasvitsa tsamba kubato vachikumbira ruregerero. Frank Chikore anotipanyaya inotevera.
Vaimbova gurukota rezvoburiswa kwemashoko vaJonathan Moyo nevaimbova gurukota raiona nezvevechidiki vaPatrick Juwao panguva yeutongi hwavaRobert Mugabe vakanyora tsamba vachikumbira ruregerero kuZANU PF nenhengo dzayo zvitevera kutsigira kwavakaita vachamisa musarudzo dzemuna 2018. Mutsamba yavo yaburiswa padande mutande reTwitter navaMoyo. Vaviri ava vakati vaiona sekuti kutsigira vachamisa kwaizoita kuti vanhu vazhinji vane mafungiro akasiyana-siyana mune zvematongerwo enyika. Vabatane kana vachamisa dai vakabudirira musarudzo idzi idzo dzavanoti dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. VaMoyo navaJuwao vakataurawo zvakare kuti kubviswa kwakaitwa vaMugabe kwaisava pamutemo. Taedza kubata munyoro anoona nezvemitemo muZANU PF vaPaul Mangwana vakatitaure nemutauriri webato ravo vaChristopher Mutsvangwa avo vanga vasiri kudayira nhare dzavo asi mushandi mukuru anoona nezvoburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vati bato ravo harisati ratambira tsamba iyi.
Hongu musangano hausati wagara pasi kuti ongorore kuti danho ratorwa nevakomana vaviri avo vaJuwao namuzvinafundo vaJonathan Moyo richafambiswa sei. Asi tinocherechedza kuti mutsamba yavo hongu taiona ichitenderera pamasaisai vachitiwo vanokumbira ruregerero nekupikisa kwavakaita musangano nokupesana kwavakaita neutungamiri hwemusangano zvekare nedanho ravakatora rekunge vachitsigira vaipikisa musangano musarudzo dza2018 hatisati tatambira tsamba iyoyo kumusangano.
VaMugwadi vati vaMoyo navaJuwao havafaniri kutaura zvavanoda kuti zviitwe kana vachida kudzorwa mumusangano kunyange hazvo vachiti pane mukana wekuti vatambirwe mumusangano wavo.
Chandisingangokurudziri zvangu ndechekuti kana vanhu vachidzoka kumusangano hongu tinozvitambira asi mutsamba dzavanonyora havadzoki kumusangano nezvisungo zvavanodaivo.
Vakafano bata chigaro chemutevedzeri wemutauro webato reCCC vaOstalo Siziva vati vanga vari parwendo vakati titaure nemukuru wavo Muzvare Fadzai Mahere avo vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira pataenda pamhepo. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaRashwit Mukundu vati vachamisa vakagona zvikuru nekusaswededza vaviri ava pedyo navo vachiti vakafanana netsuku kuviri.
Mwoyo yavo ichiri kuZANU-PF. Chakaita kuti vaite sekunge vauda kutsigira vachamisa ndechekuti vaiziva kuti havasina nzvimbo muZANU-PF mushure mekunge vamugabe vatandaniswa.
Vamukundu vatiwo kutsigira vachamisa kwakaitwa navamoyo navazhowawo kwaive kurwadziwa nekubviswa kwakanga kwaitwa vamugabe pachigaro.
Zvimwe zvese zvavaita zvokuda kunyepera kuita zvokupikisa ZANU-PF yange iri nzira yekuda kuzotsvaga kunyengererwa uyezve kwava kuri kurwadziwa nezvakaitika muna 2017. Asi ava havasi vanhu vatingatarisire kuti vangamirire utongi hwejekerere.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Muzvare Sibongile Mugijima vati tsamba yavamoyo navazhowawo iyi inoratidza zvinhu zviviri.
Yokutanga ndeyekuti iyo ZANU-PF ndiyo inenge yakatovadaidza kuti dzokai muzotibatsira kuriga maelections, noti tikatarisa kumashure uku ndoo vakanga vachibatsira ZANU kuriga maelections vanhu ivavavo. Chechipiri, vanogona kunge vari kuda kuuya vavomutsiridza chifoti yavo yavachazosaita kubvisa futi mhingirikini iyo ZANU-PF mupawo. Saka zviri paviri.
Vamoyo navazhowawo vakatiza munyika pamwe chete nevaimbova gurukota rezvematunhu vaSevhia Kasukuwere, gurukota raiona nezvekushanyirwa kwenyika vaWalter Muzembi nevamwe muna 2017 pakapidigurwa hurumende yavamugabe neMauto. Hatina kukwanisa kubata vakaSukuwere avo vari kuSouth Africa kutinzwewo pfungwa dzavo pamusoro petsamba yavamoyo navazhowawo iyi. VaMuzembi vati havana chekutaura pari zvino. VaZhowawo vange vasati vapindura mubvunzo wedu wayatavatumira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Nasi tiri kuenderera mberi nekupeta hurukuro yedu nemutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba nezvekupuwa motokari nezvimwe kwakaitwa mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora vachinzi ndivo vanotungamirira mapato anopikisa mudare reparamende. Ngatinzwei hurukuro yataita navo tichitanga kuzeya nenyaya yemotokari dzakapuwa paMonzora.
Ndakanga ndikupei nhoroondo yacho because pane zvandakanga ndaitawo ini pazera rangu panotanga Second Republic. Pane chinyorwa chatakaita semaofficials tichipa vakuru muna 2018 tikati vakuru onai nyika ine tinotiudirwo yakapasa mukana pakuti kune vanokwidzwa nevari kutonga yamunotiya polarization iyoyi. Hamufungi kuti zvava zvakanaka here kuti tive nepfungwa ya leader of the opposition anenge achitorwa sepati yehurumende sezvinoitika mune dzimwe nyika dzecommonwealth?
Mungapa muenzaniso here ipapo?
It means kana paita institution ya leader of the opposition anenge achirekonaizwa semunhu anenge achiuya pachinhano chechinhamba chechitatu kubva kumusorosoro sezvinoitika kune dzimwe nyika dzecommonwealth. But nokuda kuti ane chinhano ichocho ende anoonekwa sekunge ari pati wehurumende nyange zvakatyidza, anopuhwa zvinhu zvinoenderana neofisi yaminista kubva kudzimba kumotikari vanomuchengeta nezvese zvakadaro. Ndo package inopuhwa chileader of the opposition. Nobva vakuru venyika vavhuya pfungwa iyoyo vakaitambira ndichida hangu kuti ndikutaurire chokwadi nekuda kwemari zavo dzemuna 2018 munhu angade akavarura kuwana zvinhu izvozvo nekuda kwekuti akanga aita masiti akawanda mupalamendi nemavhoti akawanda iye pachake achiteerera mukuru wenyika akahwina. Munhu angade akatanga kuinjoya mabhenefitsi iwayo ndavachamisa. asazvinzwa kuti vachamisa vakaramba kurekonaiza marizao akanga abuda iwayo nomba pazoita kuti masplits mukati mavo nomba vaenda kumakoso vachibva vanoreitwa ikoko kusvikira vamonzera vatora vanhu vakawanda vamonzera vachibva vatora vapedzisira vachiyo mukuru anga aine masits akawanda muparamendi and in the process vachibva vaita chiid of the opposition saka mabenefits avari kuwana vamonzera avayaya ipackage yatakaagiriya nayo yatakati inofanira kupuwa leader weopposition and it doesn't matter kuti ndiani nhasi uno ndavamonzera mangwana hatizi kuti ndiani vanenge vari ani
saka pari zvino anenge aripo ari kungopuwa motikari chete here kana kuti pane zvimwe
handisati ndaziva hangu nezvichiri kuti package yacho nayo yakamira sei I think chichaonekwa nevanhu imotikari chisina kuonekwa nevanhu mabasa ekushandira pamwe chete kwehurumende neopposition kufambisa mberi donzo renyika tisina kuonekwa nevanhu my dears anofambisa nyika ari kubva kuopposition achipinda mugovernment nekuti hatisiri pasarudzo tisina kuonekwa nevanhu kubatanidza vanhu vezimbabwe kwete kuti varambe vakangoita kunge mashandikongonya kutarisana kwavakarambana isi takabva kumaelections kudhara handiti so zvese izvozvo
ko vamwe vacharamba vanoti kazhinji zvese zvinoitwa nehurumende panenge paiswa mutemo wacho wekuti zviitwe sekuti panenge pachishandiswa mari iri kubva kuhomwe yehurumende kana kuti kutreasury izvozvo zvakaitwa here
zvese zvese zviri kuitwa pamutemo and chamungangoda kuziva ndechekuti kana tikange tisina mutemo unenge uri appropriate vakuru vane capacity kushandisana nezvimapresidential powers to create temporary laws dzine lifespan ye 6 months during which time a formal law must be issued must then be processed through parliament
mutauriri wemutungamiri wenyika vageorge charamba vachitaura vari parunare muharare Vamwe vagari vemudunhu remasvingo vari kuchema-chema kuti mbeu yavari kupiwa pasi pechirongwa chehurumende chepfumvudza haisi kukwana uye vamwe vemapato anopikisa vari kunyimwa. Izvi zviri kuitika apo nyika yatarisana nesarudzo dzegore rinouya. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Kunyange vari kuti vanga vatema ndima huru kunzvimbo dzakaita sekwaGutu, Bichita nezaka nekumwewo vanoti vakangopuwa mbeu inokwana makirogiramu maviri pamhuri. VaWellington Homba vemuraya ndekwachikutuva kune mamwa vanoti vakapuwa makapu asingakwani minda yavo.
Mbeu yatiri kupuwa nehurumende yepfumbudza haisi kukwana nokuti tikatarisa zvakaita mbuku medu isu takapuwa ma50 mari saka takaona kuti haitokwani nokuti pamunhu zaije takaitira nakapukapu.
Izvi zvatsinirwa navacosmas masvukume vekuva29 kupikita south vati vange vachifunga kuti vapukunyuka mutenga mbeu inodhura.
Ndopatinoti pacho zvinose ririsa ukatarisa ward 4 yekubhikita south bereki vakakupa ma2kg pamusha wochibvunza kuti ko 2kg inonzi chisei.
Hurumende iri kupawo varimi fertilizer asi inonzi ishoma sezvo vari kudirirwawo mukapu sembeu. Vamwe vakaita savatiri vashe macheke vekuward 13 kubhikita west vanoti pave kuitwawo zvematongerwo enyika sezvo vebato rinopikisa recitizens coalition for change kana kuti TCC vari kunyimwa zvikwanisiro.
Mawadhi ose infact vari kutongotaura zvokuti TCC haikori vanoti hatiti vatigiri veTCC maifutiwawo yese havatibatsiri kunze kana mazotende ukakuya kuzanupf.
Mukuru wevarimisi mubazi rezvekurima mumasvingo iro riri kugovera mbeu nefotereza vanobheti musiwa vati hurumende iri kupa munhu wese mbeu pasina kusarura.
Dati tiri kupuwa vanhu vese kana munhu akadaro inyaya yekuti chijemvi kwavo kudistrictari kuarea kwavo hazvisati zvauya asi kwese vari kupuwa ward by ward government hapana patiri kupa vanhu kapu basa redu isu nderechidhomeni harisi rematongerwo yaindo agriculture
izvi zvatsinirwawo nasachigaro wezanupf mudunhu remasvingo varobson mavhenyengwa vati bato ravo harisi kupindira muchirongwa chehurumende chavati chiri kupa munhu wese sezvakataurwa nemutungamiriri wenyika.
Isi
katopa instruction kwa nilu msangana kuti wano milia kushinogwe wano wa shande hukumenta shande hukumenta na makansela na makipambo kwa wano itaju wano wapa pa nikiri hukukova hedu takatuta ula na uta tipi njiri ingo indea mdu nyo kwa makipena wano nyora raya kukua uopeo chungetu kwa mdu kwa zimbeo ili kuya ndiye munu wose.
Asi vamasuku mevati ayamanyepo vachiti vashandi vehurumende vebazi rezvekurima varikutyidzirwa nevatsigiri veZANU-PF.
Pengi pawadi 29 panapa vanhu veZANU vakatoita mandiro mbeu yakabuda kuGMB hatizi mainikuti yemunhu wese vachipuwa vakabviswa ma3C members ese haini mbeu iyoyo yaifanira kupuwa ma3C members kana tingangoti vagari vese yaizopuwa vaiti masabhuku.
Vamwe vagari vekwachii vanoti mbeu yakawanda iri kupuwa vanotsigira bato rinotonga uye matsabhuku veruzhinji vachishayiwa. Saga re50kg fertilizer yerudzi rwecompound D rinonzi riri kutengeswa nemadhora ekuamerica ari pakati pemakumi matatu nemapfumbamwe kana kuti US$39 nemadhora makumi mana nemashanu kana kuti $45. Sagare 50kg reyuria rinonzi mune zvimwe zvitoro riri kutengeswa nemadhora ekuamerica makumi manomwe zvichikwira kana kuti US$70. Kuchitiwo fertilizer yepamusoro kana kuti AN iri kutengeswa nemadhora ekuamerica ari pakati pemakumi mashanu nemaviri kana kuti US$52 richisvika kumadhora makumi mapfumbamwe kana kudarika kuzvitoro zviri kumaruwa ari kure neHarare kana kuti US$90. Mbeu iri kutengeswa nemadhora makumi matatu pamakirogiramu gumi kana kuti US$30. Ndakamira Studio 7 Masungo, ndini Godfrey Mtimba.
Chikwata cheCommonwealth change chine nhumwa munyika chinoti vose vachasangana navo vari kutenderana kuti Zimbabwe idzorwe mugungano renyika zhinji dzaive pasi peutongo weBritain idzi. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekupeta rwendo rwavo, mukuru wechikwata ichi muzvinafundo Louis Franceschi vati Zimbabwe yatora matano akawanda anoenderana nezviga zvakatarwa negungano ravo zvinoda kutevedzwa nenyika dzinoda kupinda mugungano iri.
Certainly the conclusion is that Zimbabwe has made very impressive progress on those kind of alignments they were asked by the heads of government from the Commonwealth to make so as to be aligned to the charter, to the Commonwealth charters and the values enshrined in this charter. It's also a beautiful coincidence that the Charter of the Commonwealth was signed in 2013, which is the same year the Constitution of Zimbabwe was passed.
Zimbabwe yatora matano akawanda anoenderana nezviga zvakabvumiranwa nevatungamiri venyika dzemuCommonwealth icho chakaitwa muna 2013. Zvizhinji zvacho zvakafanana nezviri mubumbiro reZimbabwe ra 2013.
Vati gungano ravo rinoda chose kuti Zimbabwe idzoke muCommonwealth asi vakati inofanira kutevedza matano mana ese anodiwa kuti zviitike. VaFrancisco vati Zimbabwe iri pachidanho chekutanga uye vati vachanyora gwaro ravo iro richatumirwa kuvatungamiri venyika dzese dzemugungano iri kuti vape pfungwa dzavo vasati vaenda pachidanho chinotevera. Havana kupa nguva kuti izvi zvichatora nguva yakadini. Vati chimwe chakabuda munharurano dzavo kubva kumativi ese inyaya yekuti vanhu vemuZimbabwe vanoda kubatsirwa kuita nhaurirano dzekuti vagadzirise zvinonetsa munyika. Vakati vatapi venhau vanofanira kubatsira pakuita izvi.
Somehow what the people of Zimbabwe has asked the family of the Commonwealth, all these countries, 21 of which are in Africa, is help us find ourselves. It's a process of finding each other and dialoguing and talking and meeting. Somehow what the people of Zimbabwe has asked the family of the Commonwealth, all these countries, 21 of which are in Africa, is help us find ourselves. It's a process of finding each other and dialoguing and talking and meeting.
Gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi avo vange vachitungamirira chikwata chehurumende munhaurirano neCommonwealth vanoti Zimbabwe yatora matano akawanda ekuona kuti munyika maita utongi hwejekerere, sarudzo dzakachena pamwe nekuti vanhu vagara zvakanaka.
We therefore wish that our interest to join the Commonwealth is considered on its merit taking into account the significant progress that has been witnessed across the entire spectrum of civil, political, social, and economic rights of our people.
Tinoda kuti chikumbiro chedu chekuti tidzoke mucommonwealth chiongorerwe pachitariswa zvese zvataita panyaya dzekusimudzira kodzero dzevanhu.
Zvichakadai, mutungamiri webato guru rinopikisa munyika reCitizens Coalition for Change Vanelson Chamisa vanoti vanoda kuona Zimbabwe yakagadzikana ichidzidzana nedzimwe nyika, uye bato ravo rinoda kuona nyika ichidzoka mugungano recommonwealth. Asi vati zvinoitika chete kana vana veZimbabwe vakabatana.
Izvozvo zvinouya chete kana tawirana pachedu. Hatingatauri nevamwe tisati tataurirana pachedu. Zvanza zvinogezana. Zimbabwe inofanira kubatana pachedu, towirirana, tova nechinhu chimwe chete, togadzirisa kuvavana nokumarana, tochienda togadzirisa kunodzokera.
Vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaburitsa Zimbabwe mucommonwealth mushure mokunge Zimbabwe yambomiswa kuve nhengo yesangano iri ichipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu muna 2003. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri venyika nomwe dzakabudirira kana kuti G7 vasangana nhasi musangano wechimbi-chimbi kumucheto wemusangano wenyika makumi maviri dzakabudirira kana kuti G20 kuBali, Indonesia. Musangano uyu wakokerwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden ukapindwa nevatungamiri venyika dzeCanada, the European Commission, European Council, France, Germany, Italy, Japan, Netherlands, Spain neBritain. Musangano uyu waitwa zvitevera kukandwa kwechombo muPoland pamuganhu neUkraine ichikauraya vanhu vaviri. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti havo havafunge kuti chombo ichi chakakandwa neRussia sezviri kutaurwa nevamwe. Muchikamu chedu chatinoita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro nemutyairi wemagonyeti vaBernard Ndabambi, vanove mumwe wevatungamiri vesangano rinomirira vatyairi vemagonyeti reUnited Truck Drivers Association muSouth Africa. VaNdabambi vanobva kuGokwe muBhuku rekwa Ndabambi vachiberekwa nava Pichani. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndakaenda kuSouth Africa ndaona kuti zvinhu zvayo zvikunetsa panhau dzemari, simba remari, simba rekutenga kwayo rakanga richisingatombosi takatomboitisa. Saka ndakasarudza kuti regedzai angu chese ndiende kuSouth Africa ndimbonozama. Takatangana tomboenda kuMozambique. Ndoona kuti kuMozambique ndichaita dambudziko reiro mutauro aya Portuguese aindinetsa. Ndakaenda ndokundogona kunzwa chisuluku. Hachindevere ndinochinzwawo nechirungu ndogona kuchitaura. Ndokuenda kwandakaita South Africa ndakasvika ndichityaira. Ndakambotanga ndamboona kusecurity ndisandava zvida kuti ndosvaka kuti maketa basa ndichinda kupi. So ndiri mutyairi.
Ndobasa ramanga muchiita here muri kumusha vaNdabambi?
Kumusha ndangoshandawo basa akasiyana siyana akawanda wanda ekutungamira mumabasa umu kugadzira chimakanika, kuwereta wereta nezvimwe zvakadaro zvangorisiyana siyana. Asi muchidimbu ndakaita zvakasiyana siyana.
Matambudziko apa amuri kusangana nawo mukugara kwamakaita kuSouth Africa uye mubasa renyu?
Zvinonetsa pakushanda uri kunyika yehopotere seni muzvizwa kwangu, sekuti mari paunosvika hauzive kuti pei inotambirwa imari. Havazokupai mari dzakadai sedzo nedzimwe nguva. Asi wosezvawo makamana sikuda zvandakasangana nazvo ini. Wopuwa mari ini yakasiyana neumwe womunomu. Zvinotevera zvimwe zvaina ndezvekuti pamabreakdown, ukaita breakdown paya paunenge waitira breakdown dzimwe nguva, zvoenda nekuti murungu wako anokasira kukuatenda here kana kuti anononoka. Nzira dzaunenge uri dzacho naidzidzo dzinenge dziri dzipi sekeKZN. Unezvati hazvii zvekuti va murungu amboita zvekunonoka kuti ndozouya ipapapo. Anofanira kukasana kuti ndinge usiri safe. You can be attacked at any time. Kozotiwo zvimwe zvacho ndizvo zvokuti munhu wega wega chero wasangana naye murodi anokwanisa kungokubvunza zvaanoda. Saka anytime mabvi ako anodamburwa, anytime unogona kufuatwa, anytime mota dzaitesva.
Ndezvipiwo zvamungati izvi zvakandinakira izvi kubva kuenda kwandakaita kunogara kuSouth Africa?
South Africa paya kuya kuya kutakadza zvakawanda kuti industry inofamba so zvinezvo ndakatorawo ndikadzidzawo transport management zvimwe zvakadaro ndikazviona kuti ha zvinhu zvinoita izvi shipping and forwarding ndikazvitawo kuno ndikazviona ndikatombotora zvimako zvidikidiki ndaona zvinoita izvi maforklift operator nonda ndagara nyimboopata zvangu mai mabuzoza so ya ndakaona kudzidza zvakawanda ndikaona kuti kuindustry jaiko jaiko kune zvinhu zvakawanda zvokudzidza fanike scrape inobva yatasanurwa ndikuitwaiko mishini ichiprocessa vanhu vachirarama vachinhonga pasi hakuna chinorasa chimwe yandakazoona pano ndechekuti South Africa uku kune maorganization anobatsira vanhu zvokuti vanenge vasina mapasipoti nemapemits vasina kwavanoshanda vane tunzvimbo twavo kusouth africa yese twavanoziva kuti apa tikaenda tinowana zvekudya musi wakati tikaenda patinowana zvokudya musi wakati vane tunzvimbo twavo tokadai ndakaona mibhedha nezvimwe zvinhu zvitsva chaizvo zvokudya zvinotobikwa patsva nepekurara pandopuwa kumachechi nezvimwe zvakadaro ndakashamisikawo chose ndikuona kuti sevhisi iyi yakakosha iyi izvo zvakandifadza zvakandifadza chaiko kuona kuti aiwa akupanika kurongeka handizivi kuti mari yacho inenge ichibva kupi ndonga madhona organizations kuti government woka kuti in partnership negovernment or something but just that izvo zvakandifadza zvakandifadzawo chose
tinonzwa vamwe vari kunze kwenyika vachitaura kuti vari kuita zvirongwa zvakasiyana siyana kumusha atingati maprojekti imiwo mune zvirongwa zvamuri kuitawo here kumusha
ndine shungu yekuti ndiinveste kumusha ndo shungu yandinayo ndiri kuzama kuda tafainda kuti kuona zvakanakanaka kuti mumusha unei zvinobuda ndezvipi zvinoita ndezvipi zvakaoma nezvakareruka ndezvipi zvichinga takadaro
avo vanga vari chizvarwa chezimbabwe vabernard Ndavambi vanove mutyairi wemagonyeti uye vari mumwe wevatungamiri vesangano reUnited Truck Drivers Association vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Makwikwi makuru emutambo wenhabvu eFIFA World Cup 2022 ari kutanga nemusi wesvondo kuQatar. Mukugadzirira mitambo iyi vamwe vana muzvina bhizimisi vakaita sava Steven Magolis vanoti vakaona zvakakosha kuti vatange chirongwa chekupa veruzhinji mukana wekuti vaone mitambo pamaterevhizheni makuru avakaisa panzvimbo yekufarira muHarare inenge ichiratidzwa mitambo iyi paichatanga vamagolis vanotiwo vakagadzirira nzvimbo inonzi Steven Magolis Resort iyo inopa mhuri nevatsigiri venhabvu neveruzhinji mukana wekuti vaone mitambo vakasununguka ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7
nzvimbo iyi iri kuwaterfalls muno muHarare kuHarare South nzvimbo iyi iri mukati neresort yangu inonzi Steven Magolis Resort resort yangu inini ine zvakawanda zvinoitika imo iri pa75 acres saka 75 acres idzo dzokuti dzizare mune zvakawanda tine madhamu mairi mabhota anokruza imomo tine mabhiza avanhu vachitasva mazipline giant swing makanoes yo screen yataramataura yebhora iyoyi inoita 8 meters by 5 meters and ine space yakanaka yekugara tine pool yatikatovhura musi wesaturday ine 600 square meters and ine masize anobva muchikomo soachidzika akareba tine inonzi virtual reality simulator tine nzvimbo inoridzwa music vanhu vachitevera vachidya vachinwa zvavo pane stage iripo saka nyaya yebhora yes ndeyatikagadzira kuti vanhu vauye vachizoona havo bhora vachidya vachi kuita sevari mustadium iyo iri pascrini vanenge vachiona zvichitaitika live
vanenge vachida kuona nhabvu vanenge vachibhadhara here kana kuti zvine zvakamira sei
havabhadhari vakadzingana wapinda mukati kupinda mukati ndokunobhadharwa ukangova mukati unonge unoona nhabvu kana wakada kubuda uchidzoka unongoita uchibuda uchidzoka uchimbonotamba mizerere iyoyi nemamwe mabhiza muchitasva uchidini ukangovada kudzoka ako kana wakada kumbonoita kunwa whatevhe unongoenda uchidzoka pasina anokutacha
kupinda murizoti yenyumu kuno tora mari yakawanda sei
kunoita $5 pamunhu mukuru $3 pamwana muduku
saka munoona vazhinji vachizouya here panguva yenhabvu uyezve mungavakurudzira kuti chii
well chichii chinyowana but tiutarisa kuti vanhu vanouya tinokurudzira kuti kana une vamwe ndo panonakidza bhora makawanda ndosaka vanhu vachienda kustadium vachibhadhara kuitira kuti vaone nevamwe
avo vanga vari vaSteven Magolis vanhu vamuzvina bhizimisi vachitaura naMavelous Mhlanganya uye vari parunare muHarare vateereri musakanganwe kuti Live Talk tichatarisa matambudziko ari kutarisana nevanodhiraivha magonyeti tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Gaina Saidi munhau dze isiNdebele.